Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi. Uri musi wechishanu kukudzi 9, kukadzi 9, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende, vashandi nevashandirwi voita musangano weTripartite Negotiation Forum. Vamwe vagari vekumbare vanoti pane uori hwoitika mukutengeswa kwedzimba dzavari kugara. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubotswana kumusangano wekukurudzira kudyidzana pakati penyika mbiri idzi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vatungamiri vemapoka evashandi vashandirwi pamwe nehurumende vari muTripartite Negotiating Forum TNF vakasangana muHarare nezuro vachizeya zvakabuda mune mumwe musangano weTNF wavakaita mwedzi wapera kuVictoria Falls, uyo waitsvaga nzira dzekushanda pamwe kwevashandi vashandirwi nehurumende. Musangano wanezuro uyu waikokerwa negurukota rezvevashandi nemabasa vaJulai Moyo, uye unonzi wakapindwawo nemutevedzeri wegurukota rezvemari vakuda Mnangagwa, avo vaimiririra gurukota rezvemari vaMtuli Ncube pamwe nevatungamiri veZCTU, ZFTU neZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Nyaya yemihoro inonzi haina kuzeiwa sezvo hurumende ichinzi yati inoda kutanga yanzwa kuti zvii zviri kuvimbiswa nemutungamiri wehurumende vaEmerson Mnangagwa. Hatina kukwanisa kubata vaJulai Moyo kana odivi revashandirwi kuti tinzwe pavari panyaya iyi sezvo nhare mbozha dzavo dzanga dzichiramba. Asi mukuzeya nezvemusangano uyu, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions ZFTU vaKenyas Shamyarira.
Tanga taakuturirana semaprinciples tese anoti organized labor, organized business ne government. Since that tanga tinayo vachipresentawo survey dzavari kuzoitawo maererano neformalization yeinformal sector.
Mamiriro akaita upfumi anonzi ari kukanganisa zvakanyanya vashandi. Inyaya yamakabata-batawo here tichitarisa mihoro yevashandi?
That was the first thing charequestwa kuti chiitwe neorganized labor kuti titaure nyaya dzemacroeconomics. But government side vataura ivo kuti we cannot exhaustively discuss that now sezvo paine urongwa huri kurongwa na His Excellency Comrade ED Mnangagwa restructuring of the currency, which is meant to augment the price stabilization. Saka zvabva zvaitoita kuti nyaya iyo isataurwe, because tamirira structured currency yacho iri kutaurwa kuti iri kuitwa muted sekutaurwa kwazvakaitwa nemutungamiri wenyika. But zvakadaro saizvozvo ndozve zvimwe zvinhu zvatinenge tichiti tinofanira kunge tichionesana takajekeserana.
Saka imi makatambira sei tsananguro yehurumende?
Ipfungwa yakanaka iri kutaurwa naHis Excellency kuti tive nestructured currency, but ngatiwerengedzei zvinhu izvi muTripartite Negotiating Forum, nokuti ndo mune nyika yose. Ndomune hurumende, ndomune labor, ndomune business. Hatidi a policy ezvinezvi inoitwa muted in a silo. A muted premised on an individual or a group of people vanofunga kuti taakufungira nyika zvakati. Saka nokuda kwaizvozvo hatina kukwanisa kuti tienderere mberi. Asi chishuwo chedu ndechekuti tuda kuona kuti iri kuuya yakaita se structured currency yacho, because munyika muno chiripo ndechekuti tiri kuoperate on a three-tier system. Tine eco cash, tine RTGS dziri kuswipewa neUSD. But iri dominant iUSD, because ma RTGS ma eco cash unozoona ese achinochirwa kuti munhu akwanise kuwana USD. Dhora redu ZW, RTGS ne eco cash zvakrasha. more than 3 times. So izvozvo manje uchizotarisa nemihoro iri kutambirwa nevashandi parizvinezvi, vashandi vaakurarama zvino nenyasha zvatagara tichingotaura, hatizive kuti vanhu vanorarama sei. Ende zvinhu zvizhinji zviri kubhadharwa zvichishandiswa maUSD. So kusazoziva manje kuti kana ichiva iri structured salary iri kubva yaumba zamu rimwe chete rekuti RTGS, EcoCash, USD zvoita chinhuwani here?
Avo vange vari munyori mukuru werimwe sangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions, ZFTU, vaKenya's Chamyarira vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Weguta reharare vaJacob Mafume vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko euori anonzi nevamwe vagari ari kuitwa mukutengeswa kwedzimba dzekumaJubek kumbare. Vamwe vagari nevanovamiririra vanoti vave kudzingwa mudzimba dzavagara kwemakore dzichinzi dzave kutengeswa. Vari kuti ivo havana kunge vasumwa kuti dzave kutengeswa. Mukuzeya nyaya iyi, tabata meya veHarare vaJacob Mafume.
Wagari wenzvimbo yemaJubek, kunonzi kuJubek Lines kumbare Ward 3, wari kutsutsumwa zvikuru pamusoro pezvavari kuti huori huri kuitwa nekanzuru apo iri kuedza kumisikidza resolution yekuti dzimba idzodzo dzaigarwa nevanhu dzitengeserwe vanhu vaigaramo kwenguva yakati rebei.
Saka vashumba, vagari ava vanoti dambudziko ravo nderei?
Vagari vari kuti apo vari kuenda kumahofisi ekanzuru paRemembrance District Office mumbare zviri kuitika ngezvekuti pane fungidziro yekuti pari kuitwa huori pahofisi yekanzuru. Vagari vakange vaenda kuhofisi ikoko vachindoti vagadzirise mapepa avo kuti dzimba dziende mumazita avo vagone kutengeserwa dzimba idzi nekanzuru. Kanzuru iri kuita iri kufungidzirwa kuti iri kuita chioko muhomwe nevamwe vanhu vanogona kunge vasina kumbogara mudzimba idzodzo, kwakuzotoona mapepa edzimba atochinjwa ave mumazita evanhu vaisagara mudzimba dzacho. Zvimwe zvacho zviri kubuditsa kuti vanhu vari kugara mukati medzimba idzi vanhu vakaenda vakanobhadhara mari iri pakati $50 kusvikira $200, zviri kufungidzirwa kuti ine vanhu vari kutambidzwa mari iyi pamahofisi ekanzuru kuitira kuti vakwanise kuita process yekuchinja dzimba idzi kuti dziende mumazita evagari vanoda kuti vave nehome ownership.
Iwo mutemo wekanzuru unoti pamusoro pekutengeswa kwedzimba idzi kana nguva yacho yasvika?
Kanzuru yakaita resolution yekuti munhu wese ari mudzimba dzerented accommodation dzekanzuru ari kupiwa mukana wekutengeserwa imba iyoyo kuti iwe yake agone kuitawo madevelopments aanenge ainawo mupfungwa dzake. Vari kuti dambudziko ranyanya kutarisana navo nderekuti pakamboitika wevhi yekuti washandi wepadistrict office waiita huori huri pachena vachibvisa vanhu mudzimba idzi vachiitengesa vachiisa mari muhomwe dzavo. Saka vamwe vanhu vakagariswa mumbare mumaJubek havasiri vanhu vainge vari mudzimba idzodzo. Kune vakapiwa dzimba idzi kare kare, vazhinji vacho vakafa vakasiya vana vavo. But vagari vari kuti even vana vacho vakasara vari mudzimba dzacho vachigara padzimba idzodzo, pamwe pacho vari kuzotoona imba yatengeswa yave muzita remumwe munhu aisagara pamba ipapo kana kuti akambouya akaloja pamba ipapo kare.
Avo vange vari mukuru verimwe sangano rinomiririra vagari veMuHarare reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunare kuarare na Tanonoka Wande weStudio 7. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tikaiti nzwe mashoko ataurwawo na meya weguta reHarare vaJacob Mafume.
Handisati ndainzwa nyaya iyoyo, asi corruption ndiyo yatisingadi muHarare. Kana vanga vane dzimba, vanhu ivavo ngavauye. Ndichatuma chairperson wehousing kuti ande anozviongorora izvozvo zvigadziriswe, nokuti hatidi vanhu vanoita nhundira tsime mara patsetsetse dzokutorera vanhu zvinhu zvavo zvavanga vafanirwa kunge vainazvo.
Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kubotswana kwavakasvika nezuro manheru kumusangano weChina wekudyidzana, kana kuti Zimbabwe Botswana Binational Commission. Nyika idzi dziri kutarisirwa kunyorerana zvibvumirano zvakawanda munyaya dzezvematongerwo enyika dzekutengeserana pamwe neupfumi. Makurukokota ehurumende ange achiita misangano kwemazuva akati wande kugadzirira musangano uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi yezvematongerwo enyika vachidzidzisa kuTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Riki Munyaradzi Mukonza kuti tinzwe maonero avo.
Musangano unoitwa pakati penyika mbiri dzichiedza kuumba kudyidzana panyaya dzakawanda wanda, dzingava dzezveupfumi, dzekugarisana zvakanaka, dzingava dzenyaya dzine chekuita nekudzivirirwa kwenyika, zvematongerwo enyika.
Zimbabwe neBotswana tiri kunzwa kuti gore rino rava reChina vachisangana mumisangano iyoyi. Kumashure uku kwaisainwa zvibvumirano zviviri zvitatu, ndezvipi zvati zvashanda pane zvakambobvumiranwa kubva kumashure uku?
Kubva kumashure uko mutsvakirizo yandaita handina kuwana chingabatike chekuti tingabva tanyatsoti Zimbabwe neBotswana panyaya idzi dzaita chibvumirano chazoitika chikabatsira nyika mbiri. Handina chandati ndanyatsowana pandaita tsvakirizo yangu.
Iyo mbiri yekuwirirana kweZimbabwe neBotswana yazotanga kunyanya kututuma, paive nemakakatano akawanda zvikuru, chazochinja chii?
Ndinofunga kuti chakachinja vatungamiri venyika. Tinorangarira zvinenge kuti patanga paina vakama kuBotswana, kuZimbabwe akanga achitungamira ndivaMugabe. Saka paive nemakakava nekukakatirana pakati pevaviri ava zvekutoudzana pajekerere kuti ima hamusi kutonga zvakanaka. Vakama ndo vaiwanzodaro. VaMugabe vobva vadzoserawo vachiti aiwa iwe vaibva dzimwe nguva vaigona kutotukirira zvekuti iwe wakazodai ukazodai. Saka pakachinja pachipinda vamasisi kuBotswana, kuZimbabwe uchipinda vaMnangagwa, ukama hunenge hwatinyevenukei tichikuona vatungamiri vaviri ava vachigona kuita misangano, vachigona kutogara pasi vachizama kuita zvibvumirano. Panongo nditi kachamadzei ndepekuti tinorangarira mazuva apfuura pakanzi pada kubviswa mavhiza zvichinzi vatungamiri venyika mbiri idzi vatotenderana, asi nanhasi hazvisati zvaitika. Saka panogona kunge paine kachitsotsi kanenge kachitambika pakati pakudyidzana kuri kuitwa pakati pevakuri vavo.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology kuSouth Africa muzvinafundo Munyaradzi Riki Mukonza vange vari parunare kwakare kuSouth Africa. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira Omega zvamunofunga.
Asi chandiri kuda hangu kungofunga ndechekuti mimi kana makuti makubvisa nhau dzemakuseni dzeStudio 7, saka munenge muchida kuti vanhu vaite sei? ndomirira 7 mane rumwe munhu anenge abva kubasa anoita vanhu vashanda mabasa akasana anoita oti ndakamirira studio 7 vanhu vestudio 7 muna makuhwa ini muri vatengesi ndimuri kutengesa zvinhu zvinoitika kupati yachamisa muri vatengesi vasingamboiti izvozvo zvinhu zvezanu chaizvo hamubudisa hamutauri asi pamunosuta muchiti hesusutiri hatina bato ratakarerekera bato kana muri vezanu budai pachena muri vanhu vezanu nevanhu vestudio 7 musada kuti bata kumesa makatanga zvinhu zvenyu zvakanaka iko zvino munenge maakupiwa shuga nezanu musada kutitaurira zvinhu zvisina nebasa rose vanhu vestudio 7 maakushaya zvokuita manje
vana mukoma tanonoka wande makadi henyu vahwande vajonga kande miiri makadii navamwe vose ndinoda kuti timbotaura pamusoro penhau yesadhaki kuti ko sadhaki stiri yakangohenga vana vezimbabwe yakangohenga nyika yezimbabwe yakangotenderedzana tenderedzana vachiti mwenyimwenyi hakuna kwakazoenda nyaya yacho kwatiri kuona kuti pane chiri kubuda ngavatibudire pachena vanhu vesadhaki vatungamiriri vesadhaki vatungamiriri vesadhaki vanobata nyaya vachiita sokunge vanotarisana kana kuti kutyanana ngavatonge nyaya zvechokwadi ngavaite kuti zimbabwe iende pamaelection ari pachokwadi ndatenda mazviita baba chinogurei
iyi nyaya yaakutaugwa nevakuru vedu ava vanonzwa minangagwa yekuti kwai mwana akapara mhosva havabereki ndo vanozonzi kwai vanogona kuzopinzwa mujere kwaakuperekwa vasina zvavachaziva munoreva here kuti pane mubereki angakurudzira mwana kuti itamusakawo varume hatidi kurova mbwataka vega imakambozvihwepi kuti mubereki anokurudzira mwana kuti itamusakawo pane mwana anoita musakawo mubereki akatarira saka zvaakuzotanga nhasi nokuti imi maakuda kuchinjachinja mutemo muchiisa mutemo yamunoda vachazivi zvekuita vakuru ava mukangoona zvinhu zvaakuramba zvongoramba zvongotsikirira zvichingotsikirira zvinhu zvichingochinjwa each and every time hazvisina zvazvichareva its meaningless
mangwanani vahwande nevashama rose yestudio 7 ndine chichemo kuna vantuli vanotsvake iko ruoko rwavo runotsvake iko mhomwe vamapensioners nokuti zvezvi mari yacho haichatombotengi $100 tikuwana 180,000 RTGS vakatizve vakwegura havachabhadhari asi tinoona kuti mishonga yacho hatisi kuiwana pamari shomanana yatasara naiyoyo ndiye hati kutsvaga naye mushonga dai matibatsirawo vanotunda hatizi kuti chikorechi vakachidzidza kupi chokusvotora mari hurumende dai yaitora matanho uye zvandingamboti hurumende nokuti hurumende yacho hapana dai matibatsirawo please dapota zvedu tofa nenzara mapirisi hatina
pakaipa vasikalava dai vambodzika mabichana tinogona kuvashaya nenguva yakaita duku duku chamisa anyerere zvake achigadzira chinhu dai vambodzikama vasikara takachema nemi nguva refu chaizvo zvimwe munenge mava kunyanyawo futi timurambe pachopekavo
pastudio 7 ndaikumbirawo kuti mundizvisire chichemo ichi vestudio 7 ndapota mundizvisirewo chichemo ichi kuvatungamiriri vakatungamirira zimbabwe pari zvino vanhu ava vakapika vakaise mhiko pamberi pebhuku ramwari rinonzi bhaibheri vachiti kana ndakundikana kutonga ndichasiya kana ndikakundikana zvandichatumwa navanhu ndichasiya vangani vasiya izvozvi izvi pari zvino munangagwa haadi kusiya mutuli ncuve haadi kusiya ese madhipatimendi ezanu havasi kuda kusiya asi kuti vari kungoshungurudza vanhu kushungurudza vanhu chaiko chaiko ngavaonawo kuti vaite zvinoite dzimwe nyika izvezvi kana mitambo chaiyo chaiyo munyika yedu haive hakuna vanhu vachada kuuya kuite mitambo mainvesta chaiyo chaiyo haasi kuda kuuya kuinvesta muzimbabwe dzimwe nyika dziri kubudirira noupfumi hwadzo chinzwa izvezvi vanhu vaakuba vana vadiki vaakuba nokuite chipfambi nokuda kwamunangagwa asikadi kubva pachigaro
pastudio 7 apo maswera sei tanga tuda kuti maikore munotsveruka tisu wemwamutare wacho hatichatokudii hatikudi mudikani taitoti semudzimai pamwe waizotimirira zvichemo zvedu kana wachamisa waakutonga saka takanga tanguri takazviona kuti wangori hunyakwese maikore munotsveruka maikore musatirwadzise semadzimai tisi watakuri wemutoro tisi tiri kunetseka nenzara mudzimba umu nevana asi ana maikore pemunoona zvinhu zvaakuita kunga zvaakujeka maakudonhesera zvinhu pasi munotsveruka taneta ndimi imimi vanhu imimi vanoda kuti matumbu enyu agute nemhuri dzenyu ko isusu toendepi
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +12024650318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaitezve kunyorera kunhamba idzodzi kwete kutumira maaudio. Iko zvinotombo tarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Vision rinoti riri kunetsekana zvikuru nekushomeka kwechikafu muSouth Sudan zvasiya vana vakawanda vasina chekudya. Nyika iyi yave nemakore ine hondo zvapa kuti vanhu vanodarika mamiriyoni maviri vaende muupoteri uye vamwe vane uwandu hwakadai vatizire kumakamba zvoomera vanobatsira nechikafu. Sudan kusamira zvakanaka kwemamiriro ekunze kwayo kwawedzerawo matambudziko echikafu munyika iyi. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica.
Makore makumi maviri apfuura, United Nations Security Council yakatanga kutambira mashoko pamusoro pekusagadzikana nemhirizhonga mudunhu reDarfur muSudan mushure mekunge vaimbova mutungamiri weSudan vatanga kumbunyikidza vanhuwo zvavo mumatunhu aiva nevapanduki senzira yokurwisa vanhu vakange vatanga kuvapandukira. Chipanga mazano che United Nations munyaya dzezvemutemo vaMark Simonov vanoti zvino vamwe vevanhu vakapara mhosva idzi mudunhu reDarfur vapa kumbunyikidzazve vanhu mumatunhu akambombunyikidzwa makore makumi maviri apfuura vachiti tiri kuonazve mauto eSudan achishandisa nzira dzekumbunyikidza vanhu dzakaita semhirizhonga kubata vanhukadzi chibharo kupisa misha nekuponda vanhuwo zvavo vemamwe marudzi. VaSimonov vanoti mashoko ari kutambirwa neUnited Nations Security Council anotyisa vachiti mauto nezvikwata zveparwi vechiArab vari kumbunyikidza nekushungurudza avo vasiri vechiArab zvikuru verudzi rweMasalit. Vanoti mauto nevarwi ava vari kupinda mumatunhu awa vachitsvaka vanhurume nevakomana vachivapfuura uye vachiba zvose zvavanowana mumisha inenge yatizwa nevanhu uyezve vachizosiya vapisa misha iyi. VaSimonov vanoti kubhinywa kwevanhukadzi nevasikana muSudan kunosvibisa hunhu hwedu tose uye hakungaregwi kuchienderera mberi. Mudunhu reDarfur mukatu nemune mamwe maguta nemumisha vanhukadzi nevanasikana vari kubhinyiwa vachibvutwa mumigwagwa. Pane zvapupu zvinotaura kuona vanhukadzi nevasikana vakasungwa vari mumarori vachiendwa navo kuDarfur, vakadaro VaSimonov. Nechinangwa chekudzikamisa zvunhu muSudan uye ichishandisa chirongwa chayo cheWar Crimes Rewards Program, America yanongedza vaAhmed Haran vaimbova gurukota raiona nezvomukati menyika muhurumende yavaAlbashir. Naizvozvo America ichapa mari inoita mamiriyoni mashanu emadhora kuna ani zvake ane ruzivo rungakonzera kusungwa kwavaHaran kuti vatongerwe mhosva dzavo pamberi pedare reInternational Criminal Court, vakadaro VaSimonov. Vachiti hurumende yeSudan inofanirwa kubvumidza International Criminal Court kuti itaure nevanhu vane umbowo uye kurega vane ruzivo rezvakaitika vachitaura neInternational Criminal Court uye kurega vangazivisa International Criminal Court kuti vaBashir, Haran navaAbdel Rahim Hussein vari kupi. VaSimonov vanoti kuunza rugare muSudan kunoda kuzvipira kwevanhu pasi pose vachikurudzira kushanda pamwe chete kuona kuti vanopara mhosva idzi vanosungwa uyevo vachitsigira vanhu veSudan. Kuti vakwanise kuita zvavanoda munyika yavo ine runyararo. Mashoko aya anuradiza pamire hurumende ye America. Maverenga kwanini tanono kawande ndiri mu Washington DC.
Mashoko amanzwa anotaura pamire hurumende ye America. Maverengerwa natonono kawande we Studio 7.
Tine urombo kukuzivisai vatereri kuti nasi ndiro zuva redu rekupedzisira kutepfenyura chirongwa chino chemangwanani. Asi zvirongwa zvamunofarira zvakaita sechamunotumira mashoko muchitaura zvamunofunga zvichange zvotepfenyurwa manheru kutanga nenguva dza7. Panzvimbo yechirongwa chemangwanani ichi munenge mokwanisa kunzwa zvirongwa zvakaita seDaybreak Africa ne VOA International Edition mururimi rwechirungu. Musakanganwa kuteerera zvirongwa zvedu zvemazuva ose zveshona nendevele zvinotanga na7 manheru tichitepfenyura zvakare zvirongwa izvi na9 uye na11 manheru. Anokuyenekai nomufaro, ndini tanonoka wande ndichikutendai kuti takatandara tese kwemakore mazhinji aya.
Tinotenda tanonoka wande nekubata chirongwa chedu chenhau dzemangwanani. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mangwana muSouth Africa. Ndino dzokorora zvakare. Mangwana South Africa iri kutamba nechikwata cheDRC, Democratic Republic of Congo, mumutambo wekutsvaga chikwata chinopedza makundano eAfrica Cup of Nations chiri pachidano chechina kana chechitatu. Nemusi wesvondo, Nigeria iri kutamba neIvory Coast. MuIvory Coast ndimo muri kutambirwa makundano aya. Ichange iri batai batai vanhu vakawanda vari kutaura zvizhinji pamusoro pemutambo uyu. Isuwo seStudio 7 tichange tichiteverera kuti zviri kufamba sei, tigoramba tichikuzivisai mafambira zvinenge zvichiita.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Sezvo nguva yedu yapera, rikaiti tarise zvange zviri munhau dzanhasi. Hurumende, vashandi nevashandirwi voita musangano weTripartite Negotiation Forum. Vamwe vagari vekumbare vanoti pane uori woitika mukutengeswa kwedzimba dzavari kugara. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai ndini Evans Azininga, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muina ntungamiri Nkomo.